Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu zanasi chipiri gumiguru 15, 2019. Kambani ye Food Seed Grain yoramba kuti yakabhadharwa mari inoita mazana mana emadhora ekuAmerica nebazi rezvemari kubva muna 2016 ichiti yakabhadharwa mari iyi ari maRTGS kuitira kuti itenge zvinhu zvaidiwa pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rino parura gwaro rinoratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunosvika zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kwakaitwa nehurumende. Apex Council inoti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zimstat inoti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvishoma zvichienzaniswa nemwedzi miviri yapfuura. Vanhu vakawanda vanopa pfungwa dzavo pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill vachiti panofanirwa kuve nemitemo yakajeka inoburitsa pachena marangirwo achaitwa vatori venhau vanotadza kuita basa ravo. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanasikana munyika. Takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamanesha Mwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.